Zvinhu munyadzi zvoupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka zvopa kuti vamwe vayambire kuti nyika inogona kuguma yaenda kumaziva ndadzoka sezvakaitika kuZaire pasi peutongo waMobutu Sese Seko zvakapa kuti nyika iyi ite donga watonga muzinda wenyuchi. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti hurumende iyo isina kana kobiri yobhadhara here kana kuti kwete mari yechikwereti kuIMF kana kuti kubhadhara vashandi vayo. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoti vakawana mari kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank yekubhadhara chikwereti chekunze.
Chongwa chekubhadhara mari $1.8 billion kuthe international financial institutions anosanganisira na World Bank, ADB neIMF. Chikomba zvakanaka.
Dr. Mangujga vanoti vakakwanisa kubhadhara mari yemitero pazvikwereti iyi zvinogona kupa kuti Zimbabwe iwane zvimwe zvikwereti zvitsva.
Zimbabwe inonga isina chikwereti newo ma institutions ava. Saka zvorekuti zvotengwa takupuwa mari ine mutengo uripa wakaderera zvikuru yakati wandei kuita kuti nyika iende mberi nemaprograms ekuti resuscitation economy.
Asi hazvina kujeka kuti Zimbabwe ichapiwa here imwe mari ikabhadhara mitero pazvikwereti zvayo. Mutauriri waIMF vaGary Rice vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti Zimbabwe ikabhadhara chikwereti hapana chivimbo chekuti ichapiwa imwe mari sezvo pari kudiwa kuti itange yagadzirisa zvimwe zvinhu zvakaita segwara reupfumi nezvematongerwo enyika. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti avaimbova gurukota rezveupfumi vanotenderana nemaonero aya.
Kana watadza kubhadhara chikwereti watomurwere, haufaniri kuti upiwe chimwe chikwereti. Kana watomurwere wafana nealcoholic nechidhakwa, so haungati nini chidhakwa chirikurwara chine bhabharasi, muti ngatirapei bhabharasi iri nokutoma rimwe doro rakatowanda. Nokutokwereta zvakatowanda hazviite.
Vabiti vanotiwo Zimbabwe inofanira kubvuma kuti yakundikana yoedza kugadzirisa zviri kunetsa.
Solution inofanira kuitwa yananga ndatanga ini muchiri kuyeuka mukoma Blessing kuti ndakanyora gwaro ini Ryan Zards Zimbabwe Accelerated Areas and Debt Development Strategy. Yanga here yekuti isusu veZimbabwe tinokwanisa kuita mareforms nekumanage economy yedu zvakanaka. Kana tamaneja ikonomi yedu zvakanaka, tozonzwira tsitsi nevanhu vatakakwereta mari kuti vatiregerere inonzi pachirungu debt cancellation nedebt forgiveness.
Asi Zimbabwe yobhadhara chikwereti chekunze ichi here kana kuti yobhadhara vashandi vayo? Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende inofanira kukoshesa vashandi vayo.
Havingi chekutangisisa hurumende inofanira kubhadhara mihoro yevashandi vayo nekuti hurumende nevashandi vari mucontractual relationship. Vashandi kana vachinge vashanda vanenge vachitarisirwa kuti vange vachibhadharwa. Saka hatingi ndo inofanira kuva parairiti yekutanga. Hongu kubhadhara chikwereti kwakakosha but hakufaniri kuva pamusoro pemihoro yevashandi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambirawo kuti Zimbabwe ikasagadzirisa mamiriro akaita zvinhu nyika inogona kuzoguma yaenda kuna taisireva sezvakaitika kuZaire nekuAfghanistan uko kwakapedzisira kwoita kurwisana kunotyisa. Asi kuti izvi zvisaitike, sangano ravana chipangamazano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inofanira kuita nhaurirano nemapato anopikisa uye masangano akazvimirira oga. Sangano iri rinotiwo zvakakosha kuti bato reZANU-PF ritaure kuti ndiani achatora chigaro chavaMugabe kana vachinge vasiya basa.